Vachitaura nhasi muguta rekariba umovanga vachitenderera vachisangana nevanhu vamoyo vanoti kuramba kupinda musarudzo hakuvake asi zvinotowedzera matambudziko munyika. Vamoyo vanoti bato ravo richaita kuti bato rinoda kubira sarudzo zviromere nekukurudzira vanhu vakawanda kuti vanovhota.
Isuo ndopatakamira ipapo tiri kuda kuti bumbiro remiteme iyo richinjwe, asi hazvirevi kuti hatisi kuzoenda kumaelections. Ndopatakamira isusu even vakaramba tinoenda, munoziva kuti tinorindere isusu maZimbabwe sofanira kutsvaga dzimwe nzira dzokuti even kana vachida kutiita sei kuti vachite, tofanira kutsvaga dzedu nzira. Tikaenda takawanda kunovhota zvinovaremera kuti vatichite.
Vamoyo avo vanga vachitaura nevanhu vanga vachizvifambira pamwe nevanga vachitandara pazvitoro vanotiwo vanhu vanofanirwa kuvhotera munhu nemabasa aakamboita neanozivikanwa navo, kwete vimbiso chete.
Vachaita mamanifesto akafanana, vachaita mapromises akafanana. Chimwe chete chakasiyana ndeyekuti kana motarisa kuti vakabva kupi, history yavo yakaita sei, ndopamuchaona kuti mutsauko wacho uri papi. That's the only thing yamunofanira kutrusta, muona kuti vakabva kupi, chii chavakamboita, basa ravanoziva nderipi, kwete mapromises, kwete manifesto. Hazvikuudzei anything.
Mumwe mugari wekunyamhunga mukariba vaBrian Mavesere vanoti vafarira hurukuro yavaita navamoyo vachiti yavapa mukana wekubvunza zvavanga vasinganzwisise.
Kufambira vanhu zvakanaka bhozi, zvinonyatsoita kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti where are we coming from, where are we going.
Vamoyo vanoti havaunganidze vanhu kuita misangano kana kuti marari sezvo vachizopedzera miseve kumakunguo, nekuti havasi vose vanenge vari pamarari vanovhota uye vanhu havawane mukana wekubvunza zvavanenge vachida kunzwisisa. Bato reapa rinotiwo harina nhumbi dzarinozivikanwa nadzo sezvo zvichizorovesa nhengo dzaro. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Arthur Chigoriwa.